Vakawanda vanoti munyika munyari nyararo nekuda kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kufa kwevanhu vakawanda nechirwere chekorera, kushaya mari kumabhanga, kutadza kutenga zvekudya nekuda kwemitengo yakakwira, pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa musarudzo wemutungamiri wenyika. VaClifford Javangwe vanoti hapana runyararo munyika panguva ino, apo mapurisa ari kuswera achitandanisa vanhu vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa.
Apa runyara hatikambonzi hatikamboti pane runyararo nokutizo tikada kutarisa izvozvi tine zvinhu zvakawanda zviri kumboti nyararidza pfungwa dzedu, zvinhu zvakaita kunge ana kolera veisava, zvinhu zvakaita kunge kushayikwa kwemabasa, zvinhu zvokutizo zvekutotishaisawo runyararo mupfungwa dzedu. Saka ipapo hapana runyararo mupfungwa dzedu, but nyaya yekuti varutswe vachimhanyisa vanhu varikutsvagawo mari zvinoisa kuti ivo vacho vari kumhanyiswa ava vashaye runyararo, nokutizo ivo kutoti runyararo rwuvepo ndonge vane mabasa, ndonge vachitowanawo mari dzekuti vararamise mhuri dzavo.
Vajavangu vanoti vanhu vakawanda vari kushungurudzwa mupfungwa.
Kuti runyararo ngarisangowanikwa, ngarisangonzi pane runyararo pamusoro pekuti hapana kurwisana kana kuti kukuvadzana panyama, asi runyararo ngaruvepo nekutizvo mupfungwa chaimo pofana pane peace of mind kana kuti mupfungwa mofana mune runyararo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vanoti runyararo zvinoreva kugadzikana kwezvinhu mupfungwa nemanzwiro evanhu kana vachirarama munyika. Vanyakureba vanoti vanhu vakawanda hapana chavanopemberera zuva rerunyararo, ivo vachirara mumitsetse yemabhanga vachitsvaka mari, vechidiki vasina mabasa, uye kuzvipatara vanhu vachifa nekushaya mishonga.
Manzwisisiro andinoita nyaya dzepeace kana kuti runyararo ndeyekuti hazvingorevi bedzi kugadzikana kwezvinhu zvisina mhirizhonga kana kuti absence of overt violence, asi zvinosanganisirawo zvakare kugadzikana kwezvinhu mupfungwa nemanzwiro evanhu mukurama kwavanenge vachiita munyika. Saka naizvozvo maonero angu ndeyekuti muzimbabwe hamuna chikonzero chekuti vanhu vanganzi vangacelebrate World Peace Day nemhaka yekuti vanhu vari kushungurudzika vari kurarama makio vachitsvaga mari chembere nehara vatinobva kumisha mapensioners, wechidiki vakapedza kudzidza muzvikoro vari kushaya mabasa vari kushungurudzikana.
Vamwe vagari vanoti kuurayiwa kwevanhu nemasoja vachiratidzira muHarare mwedzi wapera mucherechedzo wekuti munyika hamuna runyararo. Asi mumwe mugari wemuchinhoyi Valentine Mubayiwa vanoti munyika mune runyararo. Vamubayiwa vanoti zviri kuita mapurisa zvekubvisa vanotengesera mumigwagwa idanho rekuisa runyararo munyika.
Kumhanyisa kuisa mavhenda kuti nyika irambe ine maintain a law and order, munge mune runyararo, munge mune peace. Saka hapanana chakaipa pano zvose zviri kuitika muno munyika. Pamatambudziko akaitika kumashure mhirizhonga nezvimwe zvakadaro, taona purezidendi vachitiisira komisheni. Saka zvinhu zvoti ndinonzwa kufara.
Chiyero chenyika dzine runyararo cheGlobal Peace Index 2018 chinoratidza kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda hadzina runyararo rwakakwana sezvinotarisirwa. Peace Global Index 2018 inoratidza kuti Iceland nedzimwe nyika dzakaita seNew Zealand, Austria, Portugal neDenmark ndidzo dziri pamusoro kuve nerunyararo pasi rose. Syria ndiyo inonzi ine mhirizhonga yakawanda pasi rose pamwe nenyika dzakaita seAfghanistan, South Sudan, Iraq pamwe neSomalia. Zuva reInternational Peace Day rinocherechedzwa musi waGunyana 21 gore rega rega, uye gore rino nderechimakumi manomwe kubva pakatarwa zuva iri kuti richerechedzwe nenyika dzose dziri muUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.